vateveri venhabhuna tovabuda munational sports stadium vadzungudza misoro yavo mushure mekuratidzwa madhaka enhabvu nezvikwata zvine mukurumbira muzimbabwe JKT United nedynamo zvikwata izvi zvanga zvitadza kupanana bhora sezvinoita zvikwata zvenhabvu yepamusorosoro zvekuti vamwe vatsigiri venhabvu vatobuda mutambo uyu uri pakati vaneta nenhabvu yavanga vachiona chanyanyorwadza veruzhinji ndechekukwidzwa kwaita mari yepagedhe apo vanogara panzvimbo dzisinganyanyodhura vabhadhariswa madhora mashanu kunze kwemadhora matatu avanowanzobvisiswa izvi zvaita zvekare kuti munhandare iyi musauye vanhu vakawandisa avo vanowanzoya pose panotamba zvikwata zviviri izvi asi chikwata cheKets United ndicho chatanga kunwisa nechibodzwa chabva kuna George Nyirenda Dynamos ikazodzorawo nepenareti yanwiswa naKwadi Amin mushure mekunge Ronald Tio akunzwa mu18 area izvi zvasiyana nezvandatarisirwa nevatsigiri vezvikwata izvi avo vanga vachitarisira kukunda mutambo usati watanga mutsigiri wemakepekepe vataurayika musapira vati vanga vachiona magreen machine achidangura dynamos
dynamos ine hope yekuti tinoirowa vati pese vanosangana mikono pese hapashaunokurirwa kepekepe totofanira kutowina
mutsigiri wedynamos zvekare vachengetai mutiro vanga vachionawo chikwata chavo chiricho chiri kukunda sezvo chisati chamborohwa asi izvi zvaramba
zvinorohwa kese
mangange aya asiya dynamos ichitungamira makundano ecastle lager premier soccer league nemapointi 10 kubva mumitambo mina Cape United ine mapointi manomwe kubva mumitambo mitatu mushure mekutadza kutamba mumwe mutambo wavo nehaumaine mimwe mitambo yatambwa nhasi yapera seizvi dongoto mills 0 triangle 1 choroto pirates 1 wange 1 buffalo 0 islanders 0 chicken inn 2 wawa 0 mutambo pakati pechapungu nezpc kariba hauna kuzotambwa nemhaka yekuzara kwangu kwakaita mvura munhandare yeascot stadium zvitevera kunaya kwakaita mvura muguta regweru nezuro chikwata cheft platinum icho chisina kutamba mitambo pahorodhi yeeaster nemhaka yemutambo wavo wecup confederation cup neyoung africans yekutanzania chichatamba neflame lili nemusi wechitatu ndakamirira studio 7 muharare ndini michael kariatsi